Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete yura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 10, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoenderera mberi nekusunga vanhu pamberi pemusangano weSADC. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti zvimwe zvikamu zvemutemo wanga uchishandiswa kupwanyirwa vanhu dzimba ubviswe. Tichakupai zviri kubva kuma Olympics uye zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyewa kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vachiri kuenderera mberi nekusungwa pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa nemusi wemugovera svondo rinouya. Izvi zvinotevera kusungwa kwava Calvin Muvei vekumasvingo nezuro vachinzi vaida kukurudzira vanhu kuti varatidzire pachaitwa musangano weSADC uyu. Izvi zvinoreva kuti vanhu vanosvika zana nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 161 vasungwa pamberi pemusangano uyu. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika vaudza Studio 7 kuti vakatobuda munyika vachitiza vachitarisira kudzoka kana musangano uyu wapera sezvo vachiti munyika maberekera ingwe. Muguzeya nezvenyaya yekusungwa kwevanhu iyi, tabata gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi rehurumende.
Mindura yangu ndeyekuti muhurumende mune mapazi akawanda. Tine bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika rinove kunotungamirirwa navakazviendesa minista kumapurisa. Basa ravo nderekuongorora kuti vanhu vari kuteedzera mitemo here. Vakaona munhu asingateedzere mutemo vanosunga.
Ko vari kuchema chema kuti zviri kuitwa izvi kutyora kodzero dzevanhu nekuti dzimwe nguva nyaya dzacho dzinenge dzisina kunyatsoti tsvikiti dziri kusungirwa vanhu.
Tazonzwa uyu akavokera aruko asingaone kuti zvii zvaii nyatsoitika akutaura kuti ko munhu asungirwe iye anga asipo pasungwa munhu asingade kuti nyaya yacho iende inoitwa mukoti munove nzvimo munofanirwa kunge muchiitwa nyaya dzacho. Unobva watanga kuzvibvunza kuti aishi ko ivava vaakutaura kuti munhu asungirwei vanga varipo here pasungwa munhu. Uyezve ivo vanotaura nezvekuti munhu asungirwei ndo vanotaura zvemarights kakuti munhu anofanirwa kupiwa mukana wake mukoti kuti ataure nyaya yake kuti handina mhosva kana kuti anobatwa nemhosva. Saka shungu dzaita vanhu dzekuti vanhu vasaenda kukoti vobva vazvibvunza kuti kodzabva kupi.
Ko imiwo segurukota rezvemitemo munopinda papi panyaya dzakadai apa nekuti mati mapurisa ari pasi pavakazembe kazembe.
Saka inini saminister of justice munhu akasungwa handipindire. Ndinozoongorora kana taona kuti mabudiro aita zvinhu ari kuratidza kuti pane zvisina kunge zvakamira zvakanaka zvaitika ndopo tozobvunza. Asi ukamanyirira unenge wakuzviita kuti ndiwo amupurisa ndiwo amuchuchisi ndiwo amutongi vozotanga manje kuchema kuti aminista uye ari kupindira pese pese.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaimbotungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuti tinzwewo pfungwa dzavo pane zviri kuitika izvi.
ndori nyeredambu zikoro urwere watinahu nika inga njino kwa nisa kundi ichi shiko paenu fana kushika kana ine kujunja kata sisi nondo angu weza NPF kura kiza kunya nyo pusa kwa wano manyo achita wala minanga kwa wazo kato kita sadak
munga jege saire papo vacha miso
sadak ino famba ichi gazo kunika ichi rote ya kunika taka siyana siyana mkana we Zimbabwe wanga uchangu shika yake zino asi muna aliku gazwa inika aliku gazwa asi inika yego niku gazwa ini mapere mbuzi kana kugazwa ini urwere wakadai nukutu ukano gaza unorwara kino batea isa chikosoro chia ne gosoro ya niti urwere chia ilese msada kisaka tunati shikazi nishuwezi usuzi nishakadai ishi nishakutu wana timba ane wamewezo anosungwa wane mbuni kizwa nijume zimuza tina azusi na basa makwapa makwapa dosa kandagati inini wa mnangagwa ni wangu ya zani pia wano naso kuti mnogo na huzi nisa kini yani farangupa nikangai kati lezo kuhimba 2030 ndijani ndi report 2030 na kuwe jera au gono kuti waba oda kuwe jera zezo kubapa msoro pe kubayko muna haba ari sabuko wono wani kwa hawa mambo muna haba ari mudikoni tono mkaza usho kundi wa bishopi haizi kereke ini ya uwe wapusa wapusa
kwa hiyo mashoko awa mnangagwa yekuti vacha siya panopera timu yao baka atambira ose
ini remuse ngabero kwa zaakiti andisi kuzorora iya ita muse ngabero usamkerera muno nyungulisiru wa mungu ipapa hapa remuse ngabero uyo atikereri zunza kada resu tunoziziya kuti mano maitira aki misakerera mashoko tarisa ezito tarisa e marongero muno mkati wanofambu wa chita ura wese ya barungo chita leo nekuda kwao vanenge vakachokwa vakabikwa kungo zvipendani zvakakwa zvihweruwe zvakagara zvakakwa kare
vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCCC Vanelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Dare repamusoro re High Court rakabvisa zvimwe zvikamu zvemutemo we Regional and Country Planning Act zvinoti section 32 ne 37 zvange zvichishandiswa nemamwe makanzuru kupwanya dzimba dzevanhu pasina mvumo yedare sezvinosungirwa nebumbiro remitemo kunyanya section 74 inopawo vanhu kodzero yekuti vasangodzingwa pavanogara. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare muna 2020 nesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust richimirirwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Izvi zvakatevera danho rekanzuro yechitungwiza rekuda kuputsa dzimba kuSt Mary's Zengeza Seke nenyatsime. Dzimba idzi dzainzi dzainge dzavakwa pasina mvumo yekanzuro. Kunze kwekanzuro yechitungwiza vamwe vakaendeswa kumatare ibazi rinoona nezvematunhu rinotungamirwa nava Daniel Garwe gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza. Hatina kukwanisa kubata vaGarwe kana amai Mabhiza kuti tinzwe divi ravo asi tabata mukuru wechitrust muzvare Alice Kovea.
Tiri kutambira mutongo uyu nemufaro nekuti kanzuru chaiyo kana kuti malocal authorities anga achitishungurudza. Nhasi taingomuka kuine ode yekunzi tiri kupwanya dzimba mangwana wombomira nhasi mangwana wotaura zvekare kuti tichapwanya dzimba zvekuti kugadzikana chaiko apa sisina.
Tikunzwa makanzuru achichema chema kuti dzimwe dzimba idzi dzakavakwa zvisiri pamutemo.
Dzimba dzoda kupwanywa idzi dzimwe dzedzimba dzakabhadharwa kana kuti vane mastands vane mareceipts ekubhadhara kukanzuru. Vamwe vakatombobhadhariswa regularization fee inoita ma 11,000 vamwe vakatobhadhara zvese zvaidiwa. Ndo pane dambudziko redu kuti kunoda kuzopwanywa sei dzimba iyo kanzuru ine mareceipts uye zvekare panovakwa dzimba idzi kanzuru inenge ichiona inenge ichinzwa inenge ichiziva asi havatore matanho nekukasika munhu asati apedza kuvaka dzimba dzavo.
Mutongo uyu hauna kunonoka here tichitarisa kuti panenge patopera makore mana chaiwo?
Nyaya iyi takai yakaenda 2020 mushure mekunge ndasungirwa nyaya dzekupwanywa kwedzimba zvekare nepekutengesera Dopaka enda nyayai. Kuti titi anonoka tifunge kudaro. Nekuti tantine stop order angaichi misa kupukanywa kusika mutongo iwa hui.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chit Rest, amai Alice Kuvea vari parunare muHarare. Vamwe vanoita zvemitambo vari kupomera mapurisa mhosva yekuvarambidza kuita mabasa avo pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare svondo rinouya. Hurumende yasunga vanhu vakawanda ichivapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana. Mapurisa ari kuramba hawo kuti ari kurambidza vanhu kuita magungano achiti vanofanira kutanga vapuwa mvumo. Mutorerwe nau Pasmon Lovu anotipanyaya inotevera.
Mumwe mwimbi wemusambo wembira anogara muHarare ada kuzikanwa nekuti Gwenyambira akambomiswa kuita gungano rekuparura damba refurake kana kuti album launch pane imwe nzvimbo inoitirwa zvemitambo muguta guru svondo rapfuura. Anoti achazozivisa nezvemazuva eurongwa hwake munguva inotevera.
Kupostpone kwakaitwa album launch redu, asi munguva inotevera tichange tichikuzivisa izvedu kuti aita musi wakati.
Vamwe vakakanzura mashowa avo svondo rino vanosanganisira muimbi Hope Masike uyo ange akatarisirwa kuimba musi wechina panzvimbo yeAlliance Francaise. Hope haana kuda kupa chikonzero chaita kuti ambomira kufadza veruzhinji. Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano revaviri Creative Muzvare Teresa Muchemwa vanoti kukanzurwa kwemashowa kunokanganisa ukama pakati pevatambi nevatsigiri vavo uye vanenge vashandisa mari mugadziriro idzi.
Kureva kuti vanhu vanotanga kufunga kuti ma artists as usual havavimbiki navo, so we lose out ne audience iyoyo handitika.
Asi mutambi ane mukurumbira achitungamira sangano reRooftop Promotions aDev Skuja audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti veruzhinji muchikamu ichi vaenderere mberi nemabasa avo, akati mitambo yavo yose yavari kuita panzvimbo yeTheatre in the Park muHarare haisati yambomiswa pare zvino.
Basa redu ndirokutoratidza mitambo nekuhosta maactivities ane chinokuita nemaartists. Saka hatina vatambosangana nazvo, tinongonzwa kuma chingozvitaura.
Vanongora nezvematongerwo enyika vachishanda nebato rinopikisa rePeople's Unity Party vaHerbert Chamuka vanoti zvinoshamisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutadza kugadzikana nekuda kwegadziro yemusangano weSADC sezvinonzi ndiko kekutanga kuitirwa munyika.
Zvinotishamisa zvikuru nekuti vamugabe vakatombogadzwa neSADC asi havana kushungurudza vanhu kusvika pakadai sezviri kuitwa nehurumende yava Munangagwa neZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police, Commissioner Paul Nyati, vati vanoita zvemitambo havarambidzwe kuita magungano avo asi vanokurudzirwa kutevedzera mutemo.
Vanoda kuita zvada kuita vatevedzere mutemo. Vakatevedzera mutemo hapana dambudziko.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vauza Studio 7 kuti vari kuita ongororo yekona kuti avo vari kukanzura magungano avo vari kuita izvi nekuda kwavo here kana kuti pane zvinoda kugadziriswa.
Isusu tiri kutowedza kuinvestigeta kuti zviri kubva nekupi. Tatonyorawo matsamba kuti tikwanise kuwana position yatinoadvisa naasi.
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vari kuti havo vanoita zvemitambo vanofanirwa kutora mukana weSADC kushambadzira Zimbabwe, asi vamwe vanoti vaimbi vashoma ndivo vari kupiwa mukana uyu sezvo muHarare moita kunge makaberekera ingwe kunyanya kune vanofungidzirwa kuti vanoshora hurumende. Zimbabwe yagara ine nhoroondo yekushungurudza vaimbi vanofungidzirwa kuti havaimbe zvekupembedza hurumende vakaita sa Thomas Mapfumo na Wingi D. Nekuda kwekupinzwa kwemapurisa Mauto nevasori mumigwagwa, vamwe vanhu vave kutyawo kuenda kunzvimbo dzemafaro kana kufamba usiku. Pasina kupa umbowo, hurumende inoti pane vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyu, asi zvekupamba vanhu, kuvaita kafira mberi nekuvasunga uye kuvanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso zviri kushorwa zvikuru nevanorura kodzero dzevanhu pamwe nenhumwa dzeUnited Nations. Vatungamiri venyika dzeSADC vari kutarisirwa munyika musi wa7 Nyama Vuvu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muPalestine vanoti Israel yauraya vanhu makumi matanhatu apo ndege yenyika iyi yabhomba chikoro change chishandiswa senzvimbo yekupoterwa nevanhu vari kutiza hondo yave nemwedzi gumi. Pasina kupa humbowo, Israel yati yabhomba kamba yechikwata cheHamas yanga iri pachikoro ichi. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Gamuchirai Mushavi avo vanova ivo nesangano ravo rinonzi Gamu Foundation. Muzvare Mushavi chizvarwa cheZimbabwe chinogara icho kuGermany asi vari kushanda nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusha uyezve zviri muSouth Africa zvinotambura. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Mushavi. Mungatiitsana nguruwo kuti makafunga sei kuti mutange sangano iri reGamu Foundation?
Gamu Foundation is just a foundation. Ndangangofungawo impact ndakatanga ndichibatsira vanhu vakangouya from mumwoyo mangu kuti munhu anongouya achikumbira kana kuti mumwe asina kukumbira ndongoona tine tinobva kuzvisika. Then kusvikira ndazongoti anetisas open in the foundation.
Mataura imi kuti makafunga kutanga sangano renyu iri rekubatsira vanhu, munobatsira vanhu vari kupi nekupi?
Vanhu vandobatsira ndingati ndobatsira vanhu vari Kumba, mainly in Zimbabwe. Tinobatsira vana vechikoro vanenge vane manyudzi ekuti vada masukusi, vari kuda mabhuku, vari kuda mayunifomu, masukusi. Ende pamasukusi ndouri sukusi because mumwe anotouya achitotumira kuti tichigamo mwana wangu ari kufanda kunyora form 4 ende handikukwanisa kubhadhara mari yeexamu, ungandibatsirawo here? Ndinotongobhadhara zvesamuthii kuti mwana aone kunyora. Ndinombobatabatawo kuSouth Africa. MuSouth Africa ndinotenga futi chikafu. Tine vanhu vaya vanogara mumasiti, even vanoenda kumabasa, vanonoenda kunotsvaka mabasa, vanoswera vakagara mumaindastries vasina kana chavaisa mumuromo. Saka tinongoenda ikoko takatakura chikafu, madhiringi, chingwa, chisi, tongosvika tichibira ipapo votonoita fii yavo vachigamuchidzwa chikafu vachidya ipapo.
Munoshanda nevamwe ikoko kuAfrica kwakadai sekuZimbabwe nekuSouth Africa here kana kuti munozviita muri kwamuri ikoko?
Inini ndinogara kuGermany ndokwandobva. Ati kuHarare ndinaye wandoshanda naye kuHarare, anogara kuHarare ndinaye, nekuBulawayo ndinaye, nekuSouth Africa ndinaye.
Zviri nyore here kuti muwanikwe muchishanda nevanhu vari kumusha muchivapa rubatsiro semudzimai?
Hesh, hazvisi nyore, handisi kuda kunyepa, hazvisi nyore bati ndakangozvipira kuti ndo zvandoda kuita. Maybe it's just ecalling yandinayo yekungoda kubatsira, but hazvisi nyore kutaura chokwadi nekuti inini ndakadai nditoriwo nherera iri yakasarawo nenherera zvemasiblings angu the all passed away vakarisira vana vavo. I'm taking care of them. Nevangu vana is a single mother. Nekuzobatsira kuti vamwe vandisingazivi pamusoro.
Saka chii chinokupai shingiso yekuti murambe muchiita izvi mataura imi kuti muri nherera uyezve muri kuchengeta vamwe vana vemasiblings enyu kana kuti hama dzenyu dzakatisiya?
Handizive kuti chii chinondipa shingiso and I cannot say izvi. And handisi munhu uya wekuti ndiri financial stable zvokuti ndine mari yainoshamisira. But ndakangozvudza kuti ngati nditi yandowana ndiye andongokutongokamurira naipapo yekuti iyoyo yandinayo tongokamurira nayo ipapo because ndinoziva kuti ukaona munhu achikuvinga kuti kuzigamu uchiona pakadai ndine dambudziko rakadai 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 aanganyepe kuti amuna uye kuzondiudza problem yakadaro because handizivi mine handimuzivi so ndo zvinongondipasimbiso kuti mwari ane chinanga mwari anoziziva kuti wai ndakangofunga kuda kubatsira
vanenge vachida kuti vaone mabasa amuri kuita kana kuwanawo ritsigiro kubva kwamuri vanokubata ipapa
kune Facebook page ndorandoshandisa kazhinji rakanzi Gamo Foundation ndine mapiji 2 rimwe rakanzi Gamuchirai Mushavi paFacebook vanhu vanotanga vonditsvaga kuFacebook then tozotangira ipapo kuti tozosidzana paWhatsapp Facebook rinonzi Gamuchirai Mushavi then ne Gamo Foundation Gamo Foundation ada rubatsiro anoenda kuGamo Foundation ndokwaanonokusangana neniko kukutotaurira toona kuti tinobatsirana sei
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Gamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa chirongwa chiri kufambwa nacho nesangano replatform for youth and community development chekungoma icho chakanangana nekudzivirira mhirizhonga yemudzimba ngatinzwei huri kuraya taita nemukuru wesangano iri vaClaris Maduku.
Makadini mukoma Jonga, makadini mhuri yeZimbabwe. Tinodakara kusangana zvakare pachirongwa chedu pano pa Studio 7. Tiri kufamba seplatform for youth and community development nechirongwa chekurwisa mhirizhonga kana ribongo zvizvo rinowanikwa mudzimba yatinoti nechirungu overcoming gender based violence. Takaipa musoro wendaa yeprogramu iyi kuti kungoma. Kungoma haisi ngoma yekuridza asi kungoma izwi ratakatora kubva kutsika nezvichangani kana kuti machangana. Dzinotaura kuti nguva yemadzimai paya pavanenge vakuenda kulebha vanogarira kuti mwana asida kuzozvarwa. Kariro iyoyo yekuti haakuda kuzvara mwana ndiyo inonzi kungoma. Izvi zvinoenderana netsika dzino nemagariro sevanhu vandau kuchipinge yekuti kuzvara mwana chinhu chinokosha zvakanyanya. Umwe naumwe mukati memhuri anokontribhuta kuti mwana abude zvakanaka, mwana azvarwe zvakanaka. Mukadzi ndopaanenge achinyanyopuwa kukosha kwake nekuti akwanisa kuunza upenyu mukati memhuri, upenyu mukati menharaunda. Saka nguva inonyanya kukosha vanhukadzi inguva yavanenge vakuzvara vana. Saka ndokupa musoro uyu wekuti kungoma nekuti chirongwa chedu chinenge chichida kukoshesa vanhukadzi, chichida kukoshesa madzimai nekuti nharaunda zhinji zvimwe zvivangaita kutamba asi panguva yemukadzi paanenge ada kuzvara mwana ndopaanonyanya kukosha zvakanyanyisa mukati meupenyu hwake semunhukadzi mukati menharaunda.
Chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei vaMadhuku?
Chirongwa ichi chekudzivirira kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba gender based violence chiri kutambirwa zvakanyanya nenyaya yekuti isusu tiri kushandisa foundation yetsika nemagariro dzevanhu vemuchipinge. Saka vanhurume vari kufarira kuti patiri kubva napo hwaro hwatiri kushandisa ndehwekuremekedza yatingati indigenous knowledge system kuti kubvira kare nakare manharaunda edu kana miganga yedu vanhu vane maitiro avanga vachiita kana vanhu vasiyana kufunga kwavo kana vasiyana maonero vaishandisa yatingati the extended family. Tiri kunyanya kuona kuti patakamboita tsvagurudzo ndeyekuti dzimwe approach dzaimboshandiswa dzakasiyana yatoshandisa yekungoma iyi ndiri vanhu vaingoshandisa mitemo iripo yekuti mitemo yekuti yatingati human rights based approach. Saka pane pamwe payaiita kunge varume vanoona kunge yakuvadzvinyirira iri kuvabvisa nyanga havasina simba vatorerwa chimwe chigaro changa chinazvo yekuti vakadzi vanenge vakuenyaroziva kodzero dzavo pese pese vakuti aiwa ikodzero dzangu ikodzero dzangu izvakabva zvaita kuti pane zvimwe zvikamu violence yacho yobva yawandisa zvakanyanya ichienda kumatare ichinogadzwa dzisimwe dzacho dzisingaperi vanhu vachipesera vakuita madivorces saka nekupinda kwatiri kuita neapproach iyi yatinenge tichishandisa tsika nemagariro sefoundation yekugadzisa nyaya dzinenge dzichiitika varume vari kufara nazvo nekuti vari kuona kuti aiwa magariro avagara vachiita kana kuita kwavangagara kuchiremekedza tsika ndokwatiri kuisira musorosoro saka nekudaro zviri kutambirwa nekuti its a refreshing approach kumacases anga ari kuwanda egender based violence saka tiri kuona zviri kunyatsofamba zviri kutambirwa uko vanhukadzi vari kufarawo nazvo
saka chirongwa chenyu ichi chiri kushanda mumatunhu api vamadhuku
mukushanda kwatiri kuita nekurudziro yatiri kufamba nayo iyi tiri kubata chipinge district nekuti tiri kushandisa tsika dzevandau asi muchipinge district mu tiri kubatsiridzwa nemari sechi dzatanga takaita tichiona kuti tine nharaunda dzakanya kuwana dzatinoti dziri more rural muchipinge imwewo pamawadzi 38 ari kuchipinge tiri kushanda mumawadzi 30
mane nguva yakakura zvakadii muchi famba nechirongwa ichi
takatanga kushanda nenharaunda yechipinge panyaya idzi dzekudhila negender based violence muna 2016 kuratidza kuti ane makore anopfuura 7 tichishanda tichiita tsvagurudzo munharaunda tikaona kuti zvanga zvakanyanya kukura atingati maharmful cultural practices anga achinya kukudza kuti mhirizhonga iitike anga akuramba achienderera mberi
manga makateerera kumukuru esangano replatform for youth and community development vaClarity Madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica padanho rePeople's Republic of China mukurwisa zvinodhaka muchiaverengerwa naJonga Kandemiri
People's Republic of China yatora inonzi neWhite House nhano yakakosha kuenda mberi mukubatsira kumisa kugadzirwa zviri kunze kwemutemo kweFentanyl. Fentanyl ndeimwe yezvinodhaka ine chekuita nekukwira kwendufu dzinokonzerwa nekunge munhu atora zvinodhaka zvakawandisa idzo dziri kukanganisa America mumakore achangodarika. Mutauriri weNational Security Council Vashon Savet vakazivisa mumashoko avakaburitsa kuti PRC ichatanga kuita urongwa hwekutara mishonga mitatu inoshandiswa mukutanga kugadzirwa kwefentanyl kuti inge isingabvumidzwe. Kutara uku kunobvumidza kuti chinodhaka ichi chiiswe pasi pemitemo yemunyika nekunze kwenyika inosunga mashandisirwo acho. Vakati izvi zvinotara danho retatu rakakosha ratorwa nePeople's Republic of China kubva zvasangana mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wePRC vaXi Jinping. Vatungamiri vaviri ava vakasangana muna Mbudzi gore rapera. Vakati chiitiko ichi chinotevera musangano uchangobva kuitwa nevakuru vechikwata chinorwisana nezvinodhaka cheCounter Narcotics Working Group chevakuru vanobva kuAmerica nePRC apo nyika mbiri idzi dzakakurukura zvirongwa zvakakosha zvinosanganisira kukurumidza kutarwa kwemishonga inogadziriswa fentanyl kuti isabvumidzwa nekuwana nzira dzekuwedzera kushanda pamwe kwevemutemo. Panyaya yevemutemo muna chikunguru America yakapomera chizvarwa cheChina Min Su Fang nekuva nechekuita mukuronga kupinzwa kweinofungidzirwa kuti mishonga yekugadzirisa fentanyl yakawandisa munyika yakawanikwa mudunhu rekuChamhembe kweTexas. Muchuchisi mukuru weAmerica vaMerrick Garland mugwaro ravakaburitsa vakati murume uyu akatongwa nemhosva yekupinza mishonga inogadziriswa fentanyl kubva kuChina yekuuraya mamiriyoni ezvizvarwa zveAmerica. Vakati fentanyl ndicho chinodhaka chakaipisisa chati chasangana neAmerica munhoroondo uye bazi rezvemutemo rakazvipira kupatsanura chese chinobatanidza kufambiswa kwefentanyl pasi rose. Nekuda kwaizvozvo America yakatemera zvirango makambani nevanhuwo zvavo vekuChina vanodarika gumi nevaviri vane chekuita nekugadzirwa kwemishonga inoshandiswa mukugadzira fentanyl.
Tinotenda Jonga mune zvabuda kumaOlympics mumanyi weZimbabwe Isaac Mpofu apedza ari pachidanho chegumi nepfumbamwe kana kuti 19 pamakwikwi enzendo refu kana kuti marathon. Aiwa, amawadiwa atashuka kumagumo echirongwa chedu. Anukunika ini mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vatereri. Doksi ya mina Gitube, muna uze, isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.